chakwatirisa kuti komono yeye takaburitswa navamugabe hatina kudzingwa hedu kana takazodzingwa zvinenge zvaakungozosvika paya tichitaura nezvekodzero ndisingazivi hangu kuti maconditions acho kana ndichidzokere ndeapi asi kana ndichinyatsonzwisisa mitemo yacho maconditions acho haazofanani nezidhera yemasanctions ekuamerica nekuti ndokunge akati akativerekei asi kana zvakandizvo tokwanisa kuti tidzokere mugungano iri rekommonwealth kana tagadziridza mamiriro ekodzero dzavanhu hapana chati chachinja nekuti tinotoziva kuti izvozvi tichongotaura iko zvino mukoma jobs kana vari mujeri vanga vagara mujeri kwemamedhi akawanda pane mitemo yakawanda iri kugadziridzwa kuti inge chidzvinirira vametro amendment bill data control zvemaintaneti zvinhu zvakawanda zvizvi zvashatisisa handifunge kuti kana zvichifambirana nekodzero dzevana vezimbabwe tati takwalifaya
saka tingati here chikwata ichi chiri kufambira mahara vangwenya kana muchiti hapana chati chashanduka
awa zvakanaka kuti kana munhu ari mutongiga ngaasvikewo achiona zvakamirira sei nekuti ivo varidzi vazvo vanosvika vachiti kana nepakati pakati 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 asi tikatarisisa kubva 2017 vakapinda president mnangagwa mutongi vanhu vari kuti zvinhu zviri kuramba zvichingoshata mabasa amashoma mari dziri kubiwa corruption vanhu havasi kusungokunongosungwa vanopikisa nehurumende chete saka aiwa ini ndofunga kuti hangu dei vangoita havo research yavo vari paintaneti vaikwanisa ngoona kuti kutamba nenguva
ndeyapi mapoka amungati dai vasanganawo nawo muzimbabwe kuuya kwavaita ikoko chikwata ichochi
seuaita chokutanga vachasangana nehurumende zvakanaka nekuti igovernment government macommonwealth partners igovernment government kana vataura nehurumende ndavozonotaura futi neindastry nekuti ndivo vanogadzirisa zveupfumi vabva ipapo ngavanotaura nemasangano akazvimirira ega atine civil society and civil society akasiyana pane vemadzimai vevana vezvirema civil society inofambirana nekutonga kwenyika yatinoti democratization ngavawane mukana wekutaura nemunhu wese nezvikwata zvese kuitira kuti vange vachitora matau anofambirana nemaonero anoitava nekuti vangoperera kusetdown chete aya vakatoziva kuti kukunongoridzwa ngoma inongoti pangu 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 havazvovi mafungiro anoita vamwe vese kunyanyanyanya mapato mapoka anopikisana nehurumende ndiwo vanogona kutsigira kupinda kana kusapinda mucommonwealth.